Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nzara yapfunya chisero munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vave kushandisa mari isiri mubudget kugadzirira kuuya kwevaenzi veSADC. Asi vamwe muzanu PF vanoti
hazvina kureva kuti hodzinika bhadhirwa kamari yekutenga chibagwe yachai. Mari yechibagwe yapurezidendi Mnangagwa yakataura kuti iripo, hakuna munhu achazofa nenzara. Kwose kwose kumaprovhinzi kuri kugadzirirwa kuti madura anga achitengerwa chikamu chigare mumatura emumu.
Asi vanopikisa vanotiwo
chinonzi kufa hakuzi kupinda muguva. Chinonzi kufa kurara nayo, worara nayo, wogorara kuti nayo, uchitambudzika, uchiita kuti chikamu chacho hachiwanike. Patinogara isusu vanhu vaakutoshaya chekudya, vaakutongodya chikaumwe pakupazuva.
Ve Blue Movement vanotsigira vaNelson Chamisa vorambidzwa kuita musangano nemapurisa kuGweru.
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa, ndoo basa remapurisa kuti vange vachishunga vanhu vakadaro.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika yatarisana nenzara isina mukare akamboona, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaudza makurukota avo kuti vanoda kuti vaite chipatapata kuvaka migwagwa, mahofisi nedzimba pedyo nedare reparamende idzva kuMount Abden kumashonaland west pamberi pemusangano wepagore weSADC uri kuitirwa muHarare. Guta reHarare rakanziwo richeneswe. Vakuru mubazi rezvemari vataura neStudio 7 asi vasina kuda kutaurwa nemazita vati izvi zviri kuda mamiriyoni nemamiriyoni emadhora akawanda uye mari iyi haisi mubudget. Hurumende iri kutadza kubhadhara zvimwe zvikwereti zvinosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 bhiriyoni munyika nekunze. Vamwe vakagadzira migwagwa kare havasatiwo vapiwa mari dzavo nehurumende, zvakatendwawo nemutedzeri wegurukota rezvemari vaDavid Mnangagwa. Mumwe mukuru mubazi rezvematunhu vashingirai mushamba vaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende ichataurawo mapurazi makumi mana nemanomwe kana kuti 47 kuti ivake guta idzva iri uye mhuri mazana matatu dzichatamiswa. Kunyangwe chigaro chekuvasa chigaro weSADC chichingotenderera munyika dzose dziri mugungano iri semadzoro, hurumende yeZimbabwe yave nemwedzi yakawanda ichiita sekuti chigaro ichi chakakosha uye munongedzo wekuti vaMnangagwa vari kutambirwa neSADC iyo ine vaongorori vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo dzakajeka. Sarudzo dzeZimbabwe idzi dzakashurwawo neAfrican Union nemasangano emunyika nekunze. Hatina kukwanisa kubata mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaEnergy Mutodi vaimbova mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko kuti tinzwewo maonero avo.
Izvo zvemangoriva kuti vanhu vanotaura mashoko iwayo havati vanhu vane rudo nenyika ino, vanhu vasi vari unpatriotic, nokuti ivhen iwe uri pamusha pako ukanzwa kuti kuri kuya vaenzi unototsvaira muchivanhu chako, unotogadzira dzimwe nzira, wosakurira kureva kuti vaenzi vachiuya vasvike vachiona pakachena. Sezvo imi kana muchiendawo kuvaenzi muchishanya kune dzimwe misha kwamunoshanda, kwamunoshanyawo munosvika vakatsvaira dzimba dzavo, munosvika vakaitawo kugadziriwa zvimwe zvinhu zvavasingagare vachiita. Imhaka yekuti vanosakrifisa kuitira kuti imeji yenyika inge ichiramba iri pakanaka. Munhu anobva kunze kwenyika akaonawo makagadzira rodhi yenyu inoenda kuparamendi iyoyo, anofara achiti aiwa Zimbabwe iri kugadzira nyika yayo. Izveni kana vaakudzokera havadzokeri nerodhi kavano inosara, saka tosara tichishandisa neimwe nzira tachivande pane imwe danho rekugadzira nyika yedu. Saka munhu angataura izvovo angati vamurohi chaizvo, asingadi kuti nyika inei budii.
Asi kavamwe vari kuti vamutodi, nyika yakatarisana nenzara, nekudaro hapana chikonzero chekuda kufadza vaenzi vamuri kutaura vana vachifa nenzara.
Hazvina kureva kuti rodhi ikagadzirwa kamari yekutenga chibagwe yachaiko. Mari yechibagwe vapurezidenti rakagoro kataura kuti iripo, hakuna munhu achazofa nenzara. Kwose kwose kumaprovhinzi kuri kugadzirirwa kuti madura anga achitengerwa chikafu chigare mumatura emomuti vanotsvagadze kudya vachange vachizviwana. Saka hazvina kuti aiwa ngatisagadzira rodhi nekuti toita mari yekudya kwaozwana nekuti mari yacho yekudya hapasi.
Ko mari yacho zvayanga isina kuiswa mubhajeti hapaite dambudziko here ipapo zvinozopa kuti nyika irambe iri kumawere?
Kwose patinoita mabhajeti enyika tinoisa inonzi unallocated reserve. Saka unallocated reserve inomirira zvinhu zvinomuka panzira chaya zvatino tichipa richamukira mumakumbo kana kuti maunforeseen expenditures, ndo zvainomirira izvozvo. Saka vanhu ngavangataura izvo kungava kutodawo kutodzidziswa vanhu vanenge vasingazivi. Ndozvaa paipati kuti vasingazivi ngavadzidziswe, vasingazivi ngavarayirirwe kuti vagozivawo sezvinoita vanhu.
Nhengo yeZANU PF inomirira Bikita South mudare reparamende vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare kumasvingo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vari kuchikwata chiri kutungamirwa navaJameson Timba vaClifford Hlatshwayo kuti tinzwewo maonero avo.
Ko Maria Bepi yazwanika yaziya sekuru vari kuuya, saka taakugadzira vaenzi isu pazuva ese richitambura tinoti mari iyi pamwe pane painenge ichitongeka hwadiswa kuti vana vasaura kuti mari iri papi, vana vafe nezara, vasadya zvinonaka pamba. Asi chakanyanya kukosha munyika kana mune enorganisme kuplana, kuronga zvakanaka zvichiburikidzawo nevanhu macitizens vachiparticipata mukurongwa kwezvinhu kuti aiwa mugare rakati tichashandisa zvinhu zvakadai, munozviona sei sevanhu navo sevana veZimbabwe.
Hurumende kai iri kuti vahlachwayo hapana munhu ari kufa nenzara muZimbabwe?
Aiwa, isu kwatinobva vana venyika, vana veZimbabwe vatambudzika. Chinonzi kufa hakuzi kupinda muguva, chinonzi kufa kurara nayo, worara nayo, wogorara futi nayo, uchitambudzika, uchiita kuti chikamu chacho hachiwanyiki. Patinogara isusu vanhu vaakutoshaya chekudya, vaakutongodya zuva rimwe pazuva. Zvinoratidza kuti vanhu vaakutambudzika, chibage chinonga chichiwanika chacho chakwira zvisingaiti zvekuti havakwanisi kuzviafoda vana, vanhu vanenge vari kumareseva. Even kumalokesheni kwacho kufana makanzwa mudare reparamende, vanhu vakataura kuti aiwa chikafu chichakudiwa kumunhu wese nekuti nzara iripo gore rino iri kuzongodza munhu wese, hapana asiri kutyisarudzwa nayo. Vari kushanda vacho hapana chavari kukora, mukoro wacho unonge wakaperera, haukwanisi kutenga chibage chinenge chichidiwa kana zvikafu zvinenge zvichidiwa. Mitengo yezvinhu muzvitoro yakwira zvisingaiti zvekuti hapana munhu ari kukwanisa kurarama zvakanaka munyika. Saka inyaya yekuti kufa hamene kana kuchitara kufa kukupira muguva, asi kufa kwenyu kwatiri kutaura inyaya yekuti vanhu vari kutadza kutenga zvinhu muzvitoro, vari kutadza kutenga chibage chinovakwanira mwedzi wese kana kuti nguva dzose.
Iyo hurumende yanga ichitotadza kumbobhadhara vamwe vanga vachigadzira migwagwa iyi mazuva apera, uye ine zvikwereti zviri kusvika izvo 17.5 billion munyika nekunze, pozowedzerwawo imwe mari yemitero kana kuti maarias. Zvaakuitika izvi semaonero enyu zvinosiya upfumi huri papi chaizvo?
Aiwa, nyaya yezvikwereti zvehurumende inotokutya madzamu kuti ndifunga makaona muparamende, dare reparamende nyaya yevanhu vasina kubhadhara kwayakatarwa nemaMPs vedu. Tataura futi nenyaya zvikoro zvisina kubhadharwa, vana vezvikoro inonzi dhimiya inofanira kubatsira vana vanotambudzika vasati vachobhadhara mari yezvikoro vari mazuru nezuru zvemamiriyoni maUS dollars nemaRTGS nemaranzi mamiriyoni. atina kubatirwa muzvikora zvira zvazvikora izvozvo nevana ivo vari kutambudzika zvinhu zvinofamba zvakanaka saka tiri kuona kutoti ndomaitiro acho ivhen vakagadzira dzimwe mbabva dziya dziya dzai asi dzachiitwa overtas zvese izvozvo zvaiitika vanonga vachida kumbunyikidzwa nekuita zvinhu zvinovafadza ivo nenguva yavanonga vachida kuti vaite asi toona kuti izvi zvinhu hazvina kunakira nyika hazvina kujekera ramangwana renyika nekuti tinofanira kuti tichiita zvinhu zvatinoita nhasi ramangwana redu rinenge rakanaka nevana vachauya mangwana vanoona kuti madzibaba edu akaita zvinhu zvakajirika zvakatinakirawo senyika.
Vaclifford Shachwayo ndivo vanotungamira bato reCCC mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Mapurisa arambidza vechikwata cheBlue Movement chiri kutsigira vaive mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano kuGweru nhasi. Mutsamba iri mumaoko yeStudio 7, mukuru wemapurisa kuMidlands, Chief Superintendent Tambudzai BBN Gumbo, vati veBlue Movement havana kunyatsotevedzera zviri pamutemo zvinodiwa pakuti paitwe musangano. Uye vativo paida kuitwa musangano uyu hapana kunyatsojekeswa. Vatizve vari kutyira kuti pangazoitika mhirizhonga sezvo vamwe vechikwata cheCCC vainge vati veBlue Movement havafaniri kushandisa chiso chavachamisa. Vachamisa vakatoenda kumatare vachiti vari kuda kurambidza veCCC ava vanotungamirwa navaWalsh Mengube nevamwe kuti vasashandise chiso chavo, asi matare haasati atonga panyaya iyi. Asi vachabangu vakaudzawo Studio 7 kuti havasi kuzoregedza kushandisa chiso chavachamisa. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa nemapurisa ekuMidlands nezvekurambidzwa kweveBlue Movement kuita musangano yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vange vari munyarikani mukuru pamusangano uyu vari nhengo yeBlue Movement vaAmos Chibaya.
Semuvhuro takandozivisa mapurisa kuti tichange tine gungano guru mumusha wemukobha nosi. Vhiki yose yakasvika pakupera mapurisa asina kutipa mhinduro kwemuzvina wedu Chambeni Choira vakandotaura nemapurisa episi vakavaonesa mapurisa episi akati aiwa rali yenyu yabvuma chandosara isignature yadispo vasiri muhofisi asi vati ivo zivisai konzina kuti ngaaenderere mberi neurongwa hwokugadzirira rali yavo nekuti hapana chakashata patsamba yavo musi wesvondo izvo rakasununuka mapurisa hatina pakatenge tichiita tichange tiripo kuvachengetedza.
Saka tiri kuona kuti pane tsamba yazonyorwa iyi ichikurambidzai kuita musangano. Pari kupiwa zvikonzero zvechii chaizvo nemapurisa?
Ndo zvatotinetsa zvatotikatyamadza kuti dambudziko rabva kupi. Zvamafambiro azvaita mukoma zulu ndezvekuti nezuro manheru konzvina akaziviswa kuti zvikagume kumahofisi emapurisa ndokuenda kwakundopiwa tsamba yekuti hamungaenderi mberi nerali yenyu. Zvazvinongoreva nezvekuti izvo mukoma zulu zano inoshambisa mapurisa kuvhiringa kumisa magungano emapato anopikisa muno munyika. Chikonzero chiri chekuti radambudzo munangagwa havana kuhwina maelection muno muZimbabwe. Saka naizvozvo kungoungana kunoita vanhu muno munyika vanoona sekuti idambudziko guru kwavari vanovhunduka nyaya yekuti hamuchaenderiri mberi pamakapulana kuti pamukobha golf course hamuna kunyatsotarira kuti ndepapi chaipo.
Asi nzvimbo iyi inonyatsozikanwa here vachibaya?
Taigara makore nemakore tiita misangano yedu magungano edu panzvimbo imwe chete iyoyo tichizivisa mapurisa nenzira imwe chete iyoyo kuti tiri kuita gungano redu pamukobha golf course. Mukobha yese golf course iri panzvimbo imwe chete inozikanwa nemunhu wese ende iwo mapurisa acho taigara timazivisa nzira imwe chete yatakaita musi womuvhuro vaingotibvumira panyepese tichingoapurayi mapurari mamwe chete iwawo.
Ko Ko zvavanga vachiti panogona kuita mhirizhonga nekuti chimwe chikwata chiri kuti muri kushandisa mufananidzo yacho zviri kufamba sei?
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa, ndobasa remapurisa kuti vange vachishunga vanhu vakadaro.
Saka muchaenda kumatare here vachibaya?
Omo ndonzira atinotora. Katisina gutikana nemavatura atinenge taita nechikonzero chekuti semovement tine kodzero dzekuunganidza vanhu. Semovement we've got the right to organize. Semovement we've got the right of assembly. Tinobvumidza kuronga movement yedu pasina tinozvirumbidza.
VaAmos Chibaya vechikwata cheBlue Movement vachitaura vari parunare kuGweru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro mazana matatu vane makore ari pakati pemanomwe negumi nemasere vakapambwa kuNigeria mukupera kwesvondo rapera nevanhu vainge vakapakatira pfuti vakazvivhara kumeso. Vana ava vakapambwa pachikoro chekuriga mudunhu rekaduna kumaodzanyemba kwenyika iyi. Mumwe mubereki Eva Richard Hamza ane vana vashanu vakapambwa anoti ari kushushikana zvikuru nezvakaitika. Ngarava dzehondo dzeAmerica dzakatakura zvekuvakisa dura rechikafu munyanza yeMediterranean dziri murwendo kuenda kuGaza mushure mekunge mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nezveurongwa uhu mazuva maviri adarika pavakatura mashoko kunyika yavo. Kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi uye vanhu makumi maviri nevaviri vanonzi vakaurayiwa nemauto eIsrael nezuro. Israel yakabomba nzvimbo mbiri manheru uye vanhu vanonzi vakafa vakawanda vacho vana nemadzimai. VaBiden vari kushora zvikuru kuurayiwa kwevanhuwo zvavo neIsrael muhondo iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Chido Manjokota avo vakatanga kambani yeKids in Tech Global iyo inodzidzisa vana vadiki technology nerobotics. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kaonoti vazhinji vedu taingodzidza kusainzi uku kuti kune parallel circuit, circuit in series, taizviona madiagram mabhuku. Asi kuzonzi gadzira circuit racho uise switch uise resistor apa ugadzire circuit racho rekungobatidza light remumba, vamwe vedu vakawata nanhasi havatozvigoni. Asi zvaizoitika ndezvekuti tasvika kumayunivhesiti uku lecture raisazodzidzisa nekuti anotaura kuti izvi makazviita muri kupuraimari. Saka kune vakenge vasina zvikwanisiro zvacho, vasina kuenda kuzvikoro zvine zvikwanisiro zvacho, zvaizovaremera kutanga kuita mapracticals ekuyunivhesiti, kutanga kuita innovative vachigadzira maprojects avo. Vamwe vaitonetseka kunyange nemadissertation projects.
Vana ava vamuri kudzidzisa muri kuona vachibatsirika here zvekuti mune remangwana tingaona vachitanga kugadzira zvinhu zvitswa zvakasiyana siyana?
Ndiri kuona vachibatsirika zvikuru nekuti kunyange mafungiro avakuita nezvemastem subjects izvi akatosiyana. Unoona vanga vachochuya neproject woti teacher zvinoitera kuti ndigadzire alarm yepadoo pangu yekuti kana vanhu vakapinda ndonzo kuti munhu pane munhu apinda dhoo rechirira. Isi tinovakurudzira kuti gadzira. Tinopa mukana wacho kuti gadzira. Tione kuti zvaukugadzira zviri kushanda here. Unotoona vamwe vacho vakutogadzira masystem ari kutoshandiswa pachikoro. Maattendance register system, mabiometric attendance system, nezvimwe zvakawanda zvavari kugadzira vana vadika. Vamwe vacho vakakwalifya kuenda macompetition kunana Singapore robotics idzi. Ndinoona zvakanaka kuti vana vatange kudzidzira kuita innovative, kudzidzira nezvetechnology vachiri vadiki, nekuti zvinovabatsira kuti vasazoshaya zvekuita muupenyu. Unoona kuti bakamudzidzisa electronics, nyange mabasa emaoko chaiwo akaita kunge kugadzira mafoni anokwanisa kuita. Nyange mukati aini yacha, instead yekuti tirase aini, munotoona kuti mwana kutogadzira aini yakutoshanda.
Mashoko enyu ekupedzisira, uyezve kuti vanoda kukubatai vanogona kukubatai sei?
Isu kuKids and Technology nemoto yedu yekuti learn by doing, zvichireva izvo kuti tanga unokwanisa kuziva chinhu kana uchinge wachiita. Kana usati wachiita haungachizivi, zvichireva izvo kuti ukaverenga chinhu ukasazochiita, then hapana zvaunenge waita kazhinji kacho. Saka vanoda kuzoziva zvakawanda nezvekids and technology, munogona kutibata pa +263 778 530 166 kana kuti pa 0783 911 714 kana kuenda paFacebook pedu Kids in Technology Zimbabwe, kana kuti pawebsite pedu kidsintech.net.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita namuzvare Chido Manjokota, avo vakatanga kambani yeKids in Tech Global, iyo inodzidzisa vana vadiki technology nerobotics. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki, Sondo Rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande. Pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo waanoda kuti utsanangurwe. Makadiniko, ndimi ani uye munoda kuzivei?
Standinoita kukongwari. Panhau dzechitendero pane panoda kuhwisisawo, kuti zvinondinetsa. Anoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu, hazvimo mukati mekunamata kwavo. Bati paripo pandinowa maprofita ekuchipostori, ringati ese kazhinji, kuchinzi uyo anofamba nemweya Eriya, Johani, Pauro, Joshua, Andiriya. Saka ndo pandinoda kuhwisisa ipapo. Pavanenge vachiti Pauro, vachikuza kuti Pauro, who is this Paul? Ndiani Paul? Joshua, ndiani Joshua? Moses, ndiani Moses? Mozi pakatanga chitendero chavo, vana Erija, Elisha vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eria, Joshua iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here? Vava kuti iko zvino mweya mutsvene, asi vari vanhu vakafa. Saka iko zvino vakuuya vachiti havaiti zvechidzimo, havasi kutirova kurovambwa vakariga mupinyu here, vachingoita zvechivanhu. Bati panondinetsa papo, waye vachiti mweya waElisha, mweya waJoshua, mweya waMozisi, mweya wanhikiri. Mozisi haasi Mozisi wacho akafa here? Aroni haasi Aroni akafa here? Zvinobvepi izvozvo? Chimbondibvunzirewo tatenda hangu.
Yeyo nyaya kwamuri mufundisi Simango. Sei zvechivanhu zvichishorwa, asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra?
tingada kuti tizive chekutanga kuti chii chinonzi mudzimu. Mudzimu kutaura vanhu vakafa kare, vanhu ava vakafa zvinova vapedyo naMwari. Saka maererano noruzivo rwedu isusu vanhu vatema, tinoti Mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu venyama vapenyu, asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye Mwari. Saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo naMwari, midzimu iyo bva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna Mwari anonzi musika vanhu. Asi zvese izvi ndizvo zvinhu zvaitendwa, ndo zvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu.
Saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEriya, Pauro kana vamwe vatendi vekare vanenge vachirevei?
Kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEriya, mweya waPauro, mweya wanhingi, zvavanenge vachireva vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEriya wapinda mumunhu. Zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora, baba vako vobva vafa, iwe wosara uchitamba bhora paya, vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora. Asi hakusi kutoreva kureva kuti mweya wababa vako chaiwo, vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri. Saka vachiti mweya asi kutaura chipo. Saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEriya, mweya waPauro, vari kureva pamusoro pezvipo zvaishandiswa naMwari kuna Pauro zvava pauri. Chipo chaishandiswa naMwari na Eriya chava pauri. Eriya waiprofita, Pauro waiparidza vhangeri, mweya wakanga uri muna Abrahama, Abrahama akanga iri hama yaMwari, ari pedyo naMwari. Saka mweya iwoyo wava pauri. Ndopavanotaura soko rokuti mweya wangana wava pauri. Vanenge vasingarevi mweya wemunhu wacho chaiwo, vari kureva mushandisirwe waaiitwa naMwari.
Nai mufundisi Simango, pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu?
Hakuna munhu wakafa anomuka zvaachidzoka kuzogara muno umwe munhu. Hazvigoni nokuda kwokuti kuna Ruka chapter 16 Bhaibheri rinotiudzake kare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo, havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu.
Ndinovimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzawo vamwe vatendi, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Ko vechitendero chechiMoslem, chaBudha neavo vasingabvumi kuti kuna Mwari muripiko? Uyai mutiudze pfungwa dzenyu. Ini ndini tanonoka wande ndichiti sarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru, tanonoka wande, uye tinoba kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League. Dynamos yarohwa iyo 2-1 nechikwata cheHighlanders pamutambo watambirwa kunhandare yeBaba Field Stadium wanga wakatariswawo nevanhu vakawanda. Mune mumwe mutambo, chikwata cheSimba Bora charwa Manika Diamonds 3-2, kuchitiwo wange yarwa Yada 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kunyange nzara yapfunya chisero munyika, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vave kushandisa mari isiri mubhajeti kugadzirira kuuya kwevaenzi veSADC. Vanopikisa vanoti zviri kuitwa izvi zvinokatyamadza sezvo usachigaro weSADC usina kunyanyokosha, angori madzoro. Highlanders yarova Dynamos 2-1 mutambo wePSL. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.